Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manera kanaka vatereri Nusangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo kurume 22/2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi
tinokurudzira kuti aidha vanombomira kuita maelections kana vaona kuti hazviti kuti vamire ngavachiita zvinhu zvekuti tidzivirire even vanovhota vasati vapinda mupolice station vaonekwa vachizvitachikeza maoko kana kuita masanitizers
sangano rinoona nezvesarudzo munyika rezesin rokurudzira kuti sarudzo dzimbomira kuitwa munyika senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus.
Kavirus ikako kana tumavirus ikotko tinowanzoita kuti vanhu vangorwarirware zvakada kuita zvidziwadziwa zvemaflu zvakangodaro.
Tine hurukuro nemunyori mukuru mubazi rezveutano nezvenyaya yechirwere checoronavirus ichi.
Isusu sedenamo zvumushwira kuti aite zvakanaka akwanise kuti panotanga season anga kutamba bhora.
Mutambi wenhabvu weDynamos okuwara munjodzi yemumugwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rurikurudzira kuti sarudzo dzimbomira kuitwa munyika kusvika dambudziko rechirwere checoronavirus icho charura pasi rose ragadziriswa. Izvi zvinotevera kushayikwa kwezvekudzivirirwa kwechirwere ichi pasarudzo dzakaitwa nezuro muchegutu dzikakundwa nebato rinopikisa reMDC. Nunurai jena, anotipanya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZesin, amai Ellen Dzingane Kandororo, vaudza Studio 7 kuti kurudziro yavo ndeyekuti sarudzo dzimbomira kuitwa.
Nezuro patakaongorora by-election yange kuchegutu, takaona kuti panga pasina kuitwa ma-preventive measures, ma-polling stations osari maviri, panga pasina ma-sanitizers, kana even mvura yekugeza maoko. Saka takanyora statement yedu yemasikati kana makaiona nezuro tichikurudzira vezeki kuti vamake sure kuti vanoita zvinhu izvozvi kana kuchitwa sarudzo kana kutoti vambomira zvavo kuita mabielections kusvika chirwere ichi checorona chatekeshera pasi rose saka chakukwanisa kucontainwa. Kana vaona kuti hazviti kuti vamire ngavachiita zvinhu zvekuti tidzivirire even vanovhota vasati vapinda mupolling station vaonekwa vachizvitachikeza maoko kana kuita masanitizers even iyo mapolling officials vezeki vachoonawo oso tuda kutiwo vadzivirirwewo nemapati agents nemaobservers vese saka ngavanogona kufaridza zvavanoda ivo kuti vaite either kumbobamira kana kuti kuisa mapreventive measures.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro wezeki amai Priscilla Chigumba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa kana mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi musarudzo dzakanzura dzekuchegutu idzi nengo yaimiririra MDC vareids machekera vakawana mavhoti mazana maviri nemakumi mana uko nhengo yebato rezanu PF vaprosper mutongerwa vakawana mavhoti zana nemakumi masere nemana. Vachitaura mushure nekuziviswa kuti ndivo vainge vakunda vamachekera vanoti vanofara nechivimbo chavakapiwa nevagari vemuwadhi 2 kuti vapedze sendima yakasiwa nevaimbo vekanzura mushakabvu memory banda avo vakashaya muna zvitagore rapera.
Bvunzo manyukunyuku ekuti takwanisa kudzosa wadhi 2 kuMDC Alliance kuburikidza nekushanda kukuru kwatakaita nechipo T yemuchegutu neprovincial leadership yese nenational rekugirira akatipa.
vanotiwo sarudzo dzakafamba zvakanaka. Nengo yeZANU-PF vamutongerwa vakatadza kusvika paiziviswa zvainge zvabuda musarudzo, asi vaivamirira musarudzo kana kuti election agent vaGizmo Javangwe vanoti vakatambira zvakabuda musarudzo. Patabvunza sachigaro weMDC mudunhu varaho magunje kuti sei bato ravo richiti vakakunda musarudzo vanoti sarudzo dzinenge dzakachena, asi vakakundwa vanoti vanenge vabirwa. Vamagunje vanoti vakatomira mira kuti vasabirwe, vachiti sachigaro weZANU-PF aida kutaura nemukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC panzvimbo yaivhoterwa zvisinganzwisisike. Asi vazihambe vanoramba mashoko aya vachiti vakashevedza nhengo yavo yaiongorora sarudzo.
Machisi yetodzi kuti pane mazita akanamirwa pabhoti, but pane maadress 3 ekunoton. And I think it can't be. So I went, I was reading. One of the MDC guys comes, he greets me, I greet him, very friendly. And then Solo showed me. Then I said, I know, okay, I've seen. Can you call our polling agent so that I can find out how things are? Yes. The polling agent comes, Amira Panda Morris. This guy with MDC Arambari, but I don't know you, don't put out an error, demand and the polling agent. Because no, excuse me, I need prices in the polling agent with Duba Aramba Kupa. Duba that let's move Kupa Panap. Takufama Tabwind, they come with their mop.
Kusvika pari nhasi, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yaita sarudzo dzemabyelection muparamende nemumakanzuru 21 kubva pakaitwa sarudzo nyika yose muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muChegutu, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vanoti varikurudzira makanzura avo ose kuti asimbise mabasa ekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Bato reMDC rakaparura svondo rapera chirongwa chinonzi Zimbabwe Lockout Coronavirus kana kuti Zimlock. VaChamisa vaburitsawo video vachikurudzira vanhu kuti vageze maoko nesipo sezvirikurudzirwa nemasangano akaita seWorld Health Organization kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muvideo iyi VaChamisa vakurudzirawo mutungamiri wenyika nevamwe vose vezvematongerwo enyika kuti vakurudzire veruzhinji kuti vaite utsanana zvikuru panyaya dzekugeza maoko. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata VaChamisa.
Chokutanga mahospital kana kuti makliniki munzvimbo dzakasiyana siyana dzemakanzuro ngave akagadzirira uye anomhanya mhanya kuva mupishi rokuti zvinhu zvifambe zvakanaka kuitira kuti vanhu vakakwata chirwere tikwanise kuchirapa, nekuti takaona kunana China, kunana Italy, kunana Denmark vari kutogomera, kunana South Africa asi huchapupu hwezvipatara zvakaisonaka zvine mishonga yechimanje manje nemishina yechimanje manje. Zvino yedi yakatsonga ine kwasi, ine urwere hwakadzama, mabhedha imwe haina makumbo, umwe zvipatara zvina mahwindo. Saka tachida kuona ndezvatinazvo pane chiri kuitwa here kumakanzuro. Hongu zvingava zvinonetsa kuhurumende uko kumusoro kucentral government, as local government hatingazvimanyemanye, ndozvatachida kuti zvivandudzwe.
Poitwa sei chaizvo?
Saka tatopa mashoko ekuti ngapaiswe mvura yakawanda panzvimbo dzinogara vazhinji, ngapasava nekuungana kwemapoka akakura, ngapavewo nemasanitaiza kana zvinoita zviuraye utachiwana zvichiiswa panzvimbo dzinenge dzine veruzhinji uye vanhu vakawanda. Tataurazve tikati nenyaya yenzvimbo dzinonzi maisolation centers kana nzvimbo dzinoiswa vanenge vascrinwa vakaonekwa kuti vabatwa neutachiwana nechirwere, panoda kuti pagadziriswe chimbi kuti vange vachionekwa kuti vabatsirikana here. Ndo zvimwe zvatatichivandudza nekujekesa. Ndosaka muchiona patakatarisira ipapa tiri kufara ne kumanyo kwa itikuwa ne muharari sindaira kutu kuplawayo sinei kwa saizo so kwa na mtari pasipate hara kana tuma klinika ema kanzuro sirungu kwa jiru wa saizo
Tanzuko kuti mapamu nyori wenyu anona neje nyaze utano basa rekuita vani nge wachiita sei
basa rao guru ndire kutu waku manya manya wachiona kuti zunzaka mira sei wachiona kuti chive nekuziva kana kuti kawa kumangarwa kunenge kwaitwa kuti kuno kwaita dambudziko rakadai toda kuti kana paridzwa hwamanda tokumidza kuti tese tite chiri kiriki kugadzirisa kudambudziko risatekeshera nekuti rinofamba semoto kamoto kamberevere kanopisa matanda mberi saka tinoda tikangoona papfungaira chiutsi totodzima moto usati waparadza matanda enyika kana kuparadza upenyu hwenyika
mutungamiri webato guru rinopikisa vanelson chamisa Bari parunare muarare Kutanga nasi Studio 7 Ichange chikupa idzidziso yechirwere chapararira pasi rose checoronavirus Icho chiruku uraya vanhu vakawanda Chirwere ichi chakatangira kuChina uye chapararira zvakanyanya zvopakuti dzimwe nyika dzakaita seItaly dzitomborambidza vanhu kana kubuda panze chaiko. Chipatara cheJohns Hopkins University muAmerica chinoti vanhu zviuru mazana matatu vabatwa nechirwere ichi pasi rose uye vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nemana vafa nekuda kwechirwere ichi. Mabhizimisi akawanda ari kumanikidzwa kuvhara kuti chirwere ichi chisapararire. Chipatara cheJohns Hopkins University chinoti muZimbabwe mune vanhu vatatu vabatwa nechirwere ichi. Muhurukuro yedu yesvondo rino tichange tichiita hurukuro nemunyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva. Nhasi tatanga nekuvabvunza kuti chii chaizvo chinonzi coronavirus.
Coronavirus ka chirwere kana kuti virus inozikana kuti yakatoita kamhuri kemavirus anonzi coronavirus. Ka virus ikako kana kuti mavirus itwotwo inowanzoita kuti vanhu vangorware rware zvakada kuita zvidziwa dziwa zvemaflu flu zvakangodaro. Mavirus iwo etingati mhuri iyo yemavirus akati wandei. Asi pane nguva nenguva unonzwa pane mamwe matsva ane mazipa matsva ndopakabva kubuda ino COVID-19 inyu virus itsva pafamily yemavhairasi kana kuti mhuri yemavhairasi iwawo. Saka yabuda kudaro virus itsva iyi yakatanga kupararira nenyika yese. Kana WHO taura kuti yakunzi pandemic vanenge vachireva kuti kahurwere kana kuti kavhairasi katsva aka kapararira nenyika yese nyika dzakawanda wanda dzaanako. Saka pawakaona kuti kapararira zvakawanda kudaro ndopo wakabva wati iwo kakunzi kapandemic. Vanenge vachingoreva kuti kavhairasi katsva aka kamhanya nenyika dzakawanda wanda.
Asi tichienzanisa nechikosoro chatajaira mazuva ese aya zvii zvakasiyana necoronavirus nemunhu ari kungokosorawo zvake.
Ndo saka ndatini macoronavirus aya inganzi akawanda wanda mavhairas acho mhuri yemavhairas aya. Asi wachingo mavhairas acho achiita kuti vanoite zvakaita zvemaflu. Asi katsva aka kataa kuti COVID-19 kakatotenderei pamberi nekuti tiri kuona kachikonzera zvakasimbarara kurwara kwacho. Makanzwa kuti katanga kuChina vanhu vakabva vatanga kufa vakawanda vachirwarisa vachibva vakama chipatara kuti vanhu vadhimitwe. Imi zvamunotoziva kuti maflu twetinosiita tii hatiwanzokudaro toka kuti siyanei kacho. Asi maira nekuti munongochinzwe chii zvakada kuti fananei unonzwa munhu ari kukotsora ari kuhosira uya akunzwa kunga akutadza kunga kufema zvakanakanaka nekuti munhu ndakavharavhara zvakada kuti fananei.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare. Musakanganwe kuteerera imwe hurukuro yedu naDr. Mahomva mangwana. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Kwa kwazwai mure Zimbabwe ndino mukamuchira muchirongo chedu chevechidiki chandino pakurai svondo rega rega ini ndini Mike Hove nasi muchirongo tine hurukuro navasame wadzai vesangano revendors initiative for social and economic transformation kana kuti VSET tichikurukura pamusoro pezvo chirwere checorona virus Viki rapfuura takanzwa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti pari zvino hazvisi pamutemo kuti vanhu vanodarika zana kana kuti 100 vasangane panguva imwe chete saka tabata vawadzai kuti vatudzewo maondora avo kuti danho rakatorwa nemutungamiriri wenyika vari kuruonawo sei
wadzai ndino mugamuchira mishongo yachedu makadi yenyu mukoma
ndakafara mukoma makadiwo
aiwa tiri vapenyu wadzai takaona mutungamiriri wenyika vachitora danho rekuti hapatabvumidzwa magatherings evanhu vanodarika zana panguva imwe chete makaritambira sei danho iri
aiwa danho iri tinoritambira sevanhu vanotengesa mumigwagwa hatipo kukonzeresa kupararira kwezvirwere chirwere chinofunga vanhu vese vanoziva kuti chapararira nyika yese ende chakonzeresa kufa kwevanhu vakawanda pasi rese saka isusu semavhenda ibasawo redu rokumeka shuwa kuti tinobatsira patinokwanisa kubatsira but tinotarisirawo kuti tinge tichiwana information yakazara kuhurumende nemakanzuro zvinenge zvichirevei paushando hwedu zvinenge zvichirevei patinoshandira tichabatsirwa sei nehurumende kuti ange
Mungati danho iri rakatorwa nehurumende richakanganisa nzira yamunoita business renyu
obviously zvichaaffecta maprofit zvichaaffecta mabusiness edu semavhenda but tichitarisa kuudzamu hwedambudziko ratinaro ndinofunga zvinhu zvatinogona kutora kuitira kuti tigadzirise dambudziko ratakasangana naro senyika zvisingareri kuti isu hatisi kuda kurarama hurumende painenge ichifama meta dzakaita sewaya inge ichibudisawo pachena kuti isusu semainformal traders tinokwanisa here kuti tinge tichiramba tichitengesa even kuri kuti manhambasi odziswa but ngezvi toda kuziva kuti hurumende iri kuzviita sei kuti tikwanise kuramba tichirarama
takaona kambani yeEconet vachiisa mabhezini ekugeza maoko chinangwa chiri chekukurudzira kuti vanhu vageze maoko avo nemaondo renyu danho iri riri kubatsira here vanhu vari pasi pesangano renyu sezvo vazhinji vachishandira mumadhorobha
danho rinobatsira ende toda kutotorawo mukana uno unosenda nemukana wematokisa imini kuti titende vanhu veEconet nechirongwa chavakaunza ichocho isusu seboka revSET tine urongwawo hwatiri kulonja mazuva maviri matatu ari kuteera yatiri kuti isusu comprehensive informal sector COVID response plan and chinangwa chedu ndechekuzivisa mamembers edu kuti totobatsirana sei nemaauthority tobatsirana sei kuti tigadzise dambudziko ratinaroke sei
aiwa takunzwai vawadzai sezvo nguva yadyana ndachikumbira kuti mumubva mangoudzawo mhuri yezimbabwe kuti imi munobatika sei sezvo mambo wonyatsotsanangura mukati sesangano makatarisira kutanga chirongwa chichange chichidzidzisa vanhu kuti vanofanira kuita sei kuitira kuti nyaya yecoronavirus idzivirire
mahofisi edu ari panumber 5 Wembley Crescent kueastly tine vamiriri vedu vanowanikwa munzvimbo dzose mataundi ese Harare Bulawayo Gweru Mafingo vatinokwanisa kuti tilinge navo kana vanhu vakauya pamaofisi edu ipapo tichange futi tichifamba nharaunda mumataundi muri kushandira mavhenda tichipa information iyoyo kuti munobatani kana masangana nedambudziko panguva yamunenge muri muchishanda
aiwa takunzwa zvakanaka mukoma Samuel tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki
hatoti ndaone mukana wamatipa kuti titaure nemhuri yezimbabwe
Mhuri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi nhasi muchirongwa tanga tina vasame wadzai vesangano revSET tichibata nyaya yezvechirwere checoronavirus tichange tichiendera mberi nenyaya iyi nemusi wechipiri pachirongwa The Connection icho chinotanga na 8 chichipera na 9 pm tine urombo mhuri yeZimbabwe kuti hatisi kukwanisa kukupai chirongwa ichi semazuva ose saka mukana wekutifonera kuti mupinde muchirongwa hapana asi kana muchikutipawo maondo renyu titumirei mavoice notes pa WhatsApp pa number dzinoti +1 202 465 0318 tichamashandisa pachirongwa The Connection munokwanisa kundibata pa Twitter nepa Instagram Instagram at BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Muri Zimbabwe nguwa ndiyo ya jiganana. Katisangane ine msechi piri pachirongwa The Connection. Anokoneka ine mfaro mjini Maikove. Muri Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo kwapera vhiki rimwe chete, chikwata cheTaliban muAfghanistan chati chakunda chikwata cheIslamic State mudunhu rekuna. America inoti haina chivimbo chekuti chikwata ichi chakundwa zvachose, ichiti chokwadi ndechekuti hachisina simba rakawanda mudunhu iri, asi chichirimo munzvimbo dzekumaruwa kunyanya. Chikwata cheTaliban chinoti hachisi kuda varwi veISIS munyika iyi. Nyika dzakawanda muAfrica dzawirwa nedambudziko rechirwere checoronavirus. Asi Rwanda ndiyo nyika yekutanga muAfrica kuudza vanhu vayo kuti vagare mudzimba vasingaende kumabasa kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo vanhu vanosvika chiuru chimwe chete vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu.
Manero akanaka vatereri. Ndini Tanonoka Wande ndichikutambira nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Sesvondo rapera, nhasi tiri kutarisa chitendero cheIslam tichipedzisa hurukuro yedu naSheikh Henry Balakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund. Ndatanga nekuvabvunza pamusoro pemitemo yechitendero cheIslam yesharia, uye kana vanhu muZimbabwe vachitambira mitemo iyi sezvavanoita kune zvimwe zvitendero.
Kana tichiti sharia, tingoreva gwara rekufamba pariri rinenge rakabva kuna Mwari. Gwara rakabva kuna Mwari iri harina kubvira rakachinja. Kana tichitora kubva kumaprofita vakatanga kuuya kubva kunguva dzaana Noa, ana Abrahamu, vana Mozisi, vese mitemo yavaingodzidzisa iyoyo ndiyo inonzi sharia. Dambudziko rinoitika nderekuti vanhu vanosiya zvavanzi naMwari chorai izvi, zvifambai nenzira iyi, voda kuteedzera zvavo zvemuhana dzavo, voda kufamba nezvavanoda ivo kwete zvinoda Mwari. Chinonzi kutenda kuita kuda kwaMwari. Kana munhu uri pakuzvipira nekuzvidukupisa pana Mwari, hapana chinofanira kukuomera pakutora mutemo waMwari kuuyisa mukurarama kwako. Semuenzaniso, pamutemo waMwari panotaurwa kuti anenge aba akabatwa imburairo hoko. Mitemo yakapiwa naMwari yekuti zvikaitika kaviri katatu izvozvo vanhu vakaziva kuti izvi zvindinosara ndisisina ruoko. Kana kuba kunopera, izvozvi tiri kutambura pano panyika, kana muno munyika yeZimbabwe, tiri kutambura umbavha hwakawandisa, uye vanhu vari kuchema nenyaya yehuori umbavha hwese ihwohwo. Mutemo waMwari ukanzi ngaushande, umbavha hunopera. Saka mutemo waMwari hapana paunoshatira vanhu, asi isusu tisu tinoda kutarudza zvedu isusu zvisiri zvaMwari zvinobva zvatishatira upenyu hwedu horamba kufamba sezvatiri kuona imo munyika medu muZimbabwe imomo, kuti zvino hazvisi kufamba nekuti takabva pagwara ratakapiwa naMwari kuti tinge tichirarama pariri.
Mungade kuti chii kuvanhu veZimbabwe vakaterera chirongwa chino?
Chandinongoda kutaura inini kuvanhu veZimbabwe ndezvekuti zvese zvinenge zvichitinetsa minduro iri pakuti ngatidzokei pakurarama pagwara raMwari. Uye isusu tikatarisa kunze uku munoona vanhu vachirwisana, isusu ngatisatore kurwisana kuri kuitika kunze uku, tokuunza muno, toenderera mberi nehondo dzisiri dzedu, tozvitorera ipapo totanga kurovana tichitemana. Hazvina zvazvinotipa pundudzo izvozvo izvi. Chatinongoda ndechekuti mukurarama kwedu ngatiraramei murunyararo, ngatiparidzei nhaurwa yerunyararo, uye pakuita kwatinoita ngatizivei Mwari techema kuna iye mwani izi zileza kutisusu mwana zedu tinge tine rinyararu wakazara nekuti zileza zile kutineta izi inyaye kuti kugadzirikita kwazo ngati ngozoke kanzira ya mwani uwe osi mkandilo na kutawura ndeke kuti mkawona munga we mma social media vanhu vari kuruvengo rurikuwandisa even muyadzo zvitendero kunzi makristu mamuzilemu nevamwe zvakasiyana siyana vanongovenganirana nyaya yekuti uyo akunamata chitendero chake uyo akunamata chitendero chake vanhu vachingokakavadzana saka ruvengo irworwo ndorwatinenge tichiti aiwa ngatidzidzanei inini ndiri muslim ndodzidza zvechikristu kana zvechihindi kana zvechijudha nevavo vezvitendero zvingavadzene zveislam kuti tinzwisisane tigone kugashirana zvakanaka mukurarama mwari vanotitaurira muchapter number 16 vhesi ya 125 yemukurani kuti kana muchidedzera kunzira yamwari ude ila sabili rabbika bilhikma bedzai zvine ungwaru kunzira yamwari kana paine zvamunoda kutaura nevanhu moita walimau ibadila hasana nemharidzo yakanaka nemashoko akanaka mashoko ekuvata naivavo mashoko ndinoda kuti ndikumbire kuna mwari musiki kuti vave vanotipawo simba nemhudziye rudo vajare muhana dzedu tese senyika tidanane uye tirarame murunyararo amen.
Nedzidzo yatapiwa naSheikh Henry Balakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndichiti mosara zvakanaka uye muite zvamunoudzwa nevezveutano mazuva ano takatarisana nechirwere cheCOVID-19. Ishe ave nemi.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau zemitambo, mutambi wechikwata cheDynamos Patson Jaure aita njodzi yemugwagwa nhasi mangwanani uye abva aendeswa kuchipatara. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriri wechikwata cheDynamos Vatinashe Farao.
Tiri kurwadziwa nezvaitika kuti anotambira chikwata chedu akuwara mushure mekunge motikari yanga arikufamba naye aita tsaona. Mapurisa ari mubishi rekutsvagurudza kuona kuti chichaitika vachii chingave chakonzeresa dambudziko rakadai. Isusu seDynamos tinomushuvira kuti aite zvakanaka akwanise kuti panotanga season anga akutamba bhora aite zvaanoziya zvekutamba bhora zvoita kuti vatsikiri vedu vaone mufaro.
Njodzi yaitikira kupi uye nguvai?
Tise mukati nemukutsvagurudza kuti tione kuti tikwanise kubudisa information yakanyatsokwana. Asi tinonase kuti asi hake panjodzi yakakura sereke.
Mungazi kuti ari kuchipatara chipi pari zvino?
Ari pachipatara chepari Venyati.
Mutauriri wechikwata cheDynamos Vatinashe Farao vari parunare muHarare. Pera regaiti mbotarisa misure nao shakare. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika rezesin rokurudzira kuti sarudzo dzimbomira kuitwa munyika senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vatatu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe. Mutambi wenhabvu weDynamos Patson Jaure okuvara munjodzi yemumugwagwa nhasi mangwanani. Tasuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivainesu mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Sokuizika atisenda baku VOA Ndebele.